Ndoda kuti vana veZimbabwe vazive kuti shambakodzi iri pamoto, iri kukwata. Unoziva kana uchibika zvinonaka, Blessing. Nguva hazvidi kuti zviitwe zvechimbi-chimbi. Nekuti zvinonaka zvinoda kutora nguva kuti zvinatsoibva. Ndokunga makanzwa President Morgan Tsvangirai vachitaura nezuro vakasainwa MOU nala Jacob Ngarigume veTransform Zimbabwe kuti isu tinotarisira kuti kupera kwemwedzi uno, mwedzi uno muna July uno, tichange tichiona kuti nyaya dzemacoalition ndofunga dzinenge dzichipetwa.
Touyawo kwamuri vadzikiti, muri kunzwa zvotaurwa neveMDC izvi kuti mukati memwedzi vanenge vakuda kupeta nhaurirano. Imiwo muri kukodhi, muri kuita nhaurirano here nevari kuMDC ya?
Muri kuitwa nhaurirano, takasangana kuonesana kuti tingadi kuti tipedze dambudziko revana veZimbabwe. Nhaurirano dzatakatarisana nadzo dziri multilateral discussion. Dziri kutarisa nyaya yekuona kuti tingashandisande pamwe chete here, on which policies, and takanangana nefremework ipi kuitira kuti tive tinopa pundutso kuvana veZimbabwe mugore ra2018.
Vagutu vamwe vatiri kutaura navo vanopikisa vanenge vari kuti imi muri kuda kuita semwana wedangwe muchiti ndinotora zvese. Zviri kufamba sei?
Blessing, unova ndichipfeka kudai nokuti handizvoba, kwete. Ndoda kuti vateereri vanazondinzwisisa ipapo. Isu hatina zviya zvokuti tozviita muchirungu yavanoti hanzi Big Brother kana kuda kuzvirova dundundu kuti ndisu toga. Isu tiri vanhu vanazoziva kuti every vote hanzi inokaunda. Nokuti dzimwe nguva unoona kuti ukada kuzvirova dundundu kuti handina basa nevamwe, handina hanya navo, ndinoda kumira ndiri ndoga. Mavhoti avamwe iwavo chero uchitanga nguva mashoma, asi anozenga achiita a difference pakuti munhu kana kuti bato rahwina here kana kuti rakurirwa paelection. Nokuti muno umu ndofunga tinoziva tose kuti munhu ahwine presidential election neumbiro romutemo weZimbabwe unofanira kunge waita 50% plus at least one vote.
Vadzikiti, mubatanidzwa wenyu uyu, mukatiudze kuti uri kushanda sei nevari kunyora maMOU ava navatsvangirai? Zviri kufamba sei? Nekuti takambonzwa kuti maMJuru vanenge vanga vachida kunyorerana nemichimwe chibvumirano. Zviri kufamba sei chaizvo?
Mafambiro azvinoita nezvekuti vari kutaura nhaurirano vakanangana nyanangana-nangana ari kuti mabilateral. Takazovamirira, tichavamirira kuti vazenge vachiema multilateral arrangements aripo. Mabilateral anogona kunge aripo pakungosimbaradzawo shamwari maybe wekuti vanhu vangashanda sei. Isusu kumultilateral tine agreement yedu secoalition of democrats inotaura to the principles and the values of a Zimbabwe we believe the people would want to live in.
Ndodzoka kwamuri vagutu. MDC sei musiri nhengo yekodhi?
Tinoda kuti isu vateereri vazive kuti MDC kuti idzipinde mukodhi pari zvino zvatongofanana nekuti kodhi nenera zvava kudzizinera. Saka vateereri ngavasanyanyobatikana zvavo pamwoyo yavo kuti sei MDC tiisiri mukodhi, nokuti zviri kurwira zinera ndo zvabatanidza vaimbonzi nera naiyo kodhi.
Vadzikiti, ndodzoka kwamuri.
VaZulu, ndichada kudzoka ndimbobata muromo zvangu kuna vagutu. Ndanzwa vaishaura kuti kodhi nenera zvakafanana. Hatichi kutaura nyaya dzegavhanensi kuzvinera, asi zvakazoonekwa zvakakodzera zvakare kuti chimuzvinera imomo pakreatwe another platform inobuda muzvinera ichidhiskasa nyaya dzekoalisheni. Anova matalks atiri kuita kuti tionesane kuti tingaumba sei chinhu chimwe chete. Ndo kwatiri kusangana nebato reMDCT nevamwe vana Transform Zimbabwe nemamwe mapolitical parties achirimo mukodhi anovaviringa kuita mairi kana matatu kuti tionesane pachinhu chimwe chete. Saka ndizvo zvirimo kukwanova Zimbabwe zvavakatarisira kubva kwatii.